Vaatiraramai mumberume avo vanove nhengo yemapostori ekwaJohani Marange vapinda mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekukonzeresa kufa kwaAna Machaya uyo aive nemakore 15 ekuberekwa. Ana uyo akawadzirwa nevabereki vake kuna vamomberume akafa mwedzi wapera apo aisununguka pamuviri panonzi yakaitiswa navamomberume. Asi mutongi wedare amai Lucy Mungwari vanyima vamomberume mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi vatiri vanhu mutyasira vapikisa vachiti musungwa haakodzeri kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwa achibva kumba sezvo akatarisana nemhosva hombe iyo yakapfachukira muno munyika nekunze. Vamutyasira vaudzadare kuti vamomberume semunhu akatarisana nemhosva yakadai vangangotiza munyika kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba sezvo vanhu vakawanda vakatsamwa nekufa kwemwana uyu. Gweta riri kumirira vamomberume vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 kuti musungwa acharamba ari muusungwa kusvika musi wa3 Gunyana apo achamwiswa zvakare pamberi pedare.
Tapinda mudare nhasi nenyaya yaHatirarami Mumberume uyo ari kupomedzerwa mhosva yekurara nemwana ari pasi pemakore anotarisirwa kuti angagona kubvuma kurara nemurume, uye zvakare nemhosva yekuuraya achinzi akakonzeresa kufa kwemwana uyu. Wataura iwo kuti pane mukana wekuti mhosva idzi dzakaparwa, saka vabva vamuisa panonzi paremand zvichira kuti mukati mehusungwa. Dheti raachadzoka kukoti musi wa3 September 2021 kuonawo kuti pangaita here mukana wekuti angabudiswawo nedare panze achizotongwa achibva zvake ari kumba kwake.
VaMajamanda vati vachakamirira kunzwa zvakabuda muongororo dzakaitwa dzekuda kuburisa pachena kana mwana akaberekwa uyu ari vamomberume zvechokwadi.
MaDNA test hatisati tane maresults acho pari zvino, asi masamples ake HatiraramiMumberume akatorwa nezuro kubudikidza neassistance mapurisa pamutare General Hospital. Saka iko zvino tichakangomirirawo kuona kuti maresults acho ava papi uye ari kuti kudini.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati mumashoko avo akabuditswa nezuro vakati mapurisa akasunga vamomberume vane makore 26 kuberekwa vachizivikanwa zvakare nerekuti Evans Mumberume. Vanyati vakati akashaya musi wa15 Chikunguru ndiAna Machaya kwete Memory Machaya sezvaitorwa uye Memory mupenyu. Vanyati vakatiwo mapurisa ari kuda kusunga baba naamai vemufi vaEdmo Machaya naamai Shai Mabika avo vanove mapostori kwaJohani Marange nemhosva yekuvharidzira chokwadi chiri panyaya iyi. Vakatiwo vaviri ava vari kupomerwa zvakare mhosva yekuroodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo kuti munhu aroorwe. Sangano reFemo Student Network Trust riri kukurudzira kuombwa kweboka reIndamin Ministerial Task Force kuti rongorore kupedzwa kwekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.